kurambakawa jiko garufu mwari mchizarira zunu za tagara chuona kuti zunu zinaitwa ne urumende kana zida kuchukura kodzero dzevanhu. Toza kuti bumbiro mtemo rine kodzero yekuti munhu wese ane right to liberty and from history and from my cases atukuona tukuona kuti i right isingasakosheswi ino urumende. Ende zvinoshamisa kana kuti zvinokachamadza ndezvekuti matare iwo akuita senge asingasatori chidano chekuti vadefende atingati maconstitutionally guaranteed rights yekuti kana munhu apomerwa mhosva hazvirevi kuti ane mhosva. Kana munhu apomerwa mhosva ane right yekuti azvidzivirire, ende futi pane yatingati presumption of innocence. Ende vari garivhume akaziko kutanga vachivharirwa muchizarira vachizobatwa zvekare vasina mhosva. Saka izvi zvinhu zvatikuona zviramba zvichiripitwa kuti matare haasi kudzidza, haasi kudefenda constitution, bumbiro remutemo, aramba achityorawo zvekare kodzero dzevanhu izvo dzee dzakatotyorwa kudhara nehurumende inenge yakavasunga.
Vamavhaza, nyaya iri mudariro iyo, tiri kuona hurumende iri kuramba yakangoisa vangarivhume muusungwa. Munoti
chekutanga ndechekuti hurumende haisiriyo iri kuisa vangarivhume muusungwa, vari kuiswa nematare nemhosva yavakapara. Saka kana muchiti hurumende iri kuvaisa muusungwa, aiwa hachisi chokwadi. Ende chepiri ndechekuti kana ndichitaura nenyaya yemunhu anenge aiswa muusungwa, anenge ane mhosva yaakaiswa muusungwa, anenge ane zvaakaita, anenge ane zvaakatadza zvinoita kuti arambe akavharirwa. Saka kuti mufunge kuti avharirwa nekuda kwenyaya yake yepolitics, aiwa zviri rongo izvozvo. Munhu anovharirwa nekuda kwemhosva yake anenge apara. Saka izvi hazvinene hurumende izvi.
Vamasiye, munoti nemhinduro yavamavhaza?
Vamavhaza vari kunzvenga-nzvenga, vari kusiketa around issue yehurumende. Vamavhaza tinoziva kuti vanonyatsokuisa mastructures ehurumende. Mapurisa anofollow under the executive, and the executive ndo hurumende yacho iri kukonzeresa kusungwa kuri kuitwa maactivist muZimbabwe. Kusungwa kuitwa maactivist muZimbabwe, vari kusungirwa mhosva dzingafanirwe dzisiri mhosva. Bumbiro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti ane right yekudemonstrata as long achidemonstrata freely. Ende mhosva iri kusungirwa vagarivhume imhosva inonzi mubumbiro remutemo inyaya dzinobvumidzwa, nyaya dzatingati matenets edemocracy aitwe flourish. Vanhu vanofanira kudemonstrata as long vachidemonstrata zviri peaceful. Saka hurumende haisi kuverenga mutemo kauti iri kutyora mutemo uyu deliberately nekuda kwokuti vangari zvimwe vari kuita dziri kunzi politics in court. Politics hadzifanirwa kusungisa munhu. Politics dzofanirwa kukurudzirwa muZimbabwe kuti hurumende ive ichionawo zvekare kuti zvii zviri kumbotaura vanhu zvatofanirwa kuve ichigadzirisa.
Vamavhaza, pane vari kutiwo hurumende inosunga yozoferefeta munhu mujeri ozowanikwa nematare achinzi haana mhosva agara mwedzi yakawanda.
Kana munhu achinge asungwa baba, haana kusungwa nehurumende, asungwa nemapurisa. Kunyange mapurisa vari under the arms of government, they do not make a government. Saka munhu asungwa nemapurisa, mapurisa ane mvumo yekusunga nekuda kwefungidziro, kwete kuti unenge wapara mhosva. Kana wasungwa hauna kunzwa nemhosva. Ukazoonekwa usina mhosva, ndozoratidza kuti mutemo wedu uri pachena, wotedzera zvakanaka.
Vamasiye, tipere chirongwa. Pane mamwe matanho here angatorwa navangarivhume nevamwe vari muusungwa vakamirira kutongwa vari kuramba vachingoiswa parimandi?
Matanho aripo ndeyokuti vanofanirwa kuchallengeawo bail kana yarambwa voendawo kuhigh court, and kuhigh courtwo vachiitawo kuti nyaya dzive dzinoenda mberi. Ende uyezve kana vakazobatwawo vasina mhosva vambogariswa muchizarira kwenguva yakareba kudai, so vanokwanisa kutorwa matanho zvekare atingati unlawful arrest kana kuti persecution yanonge achiitwa paanga vachisunga kudaro. But ndichidzoka futi kumubvunza mambo kubvunza vamavhaza kuti hurumende inoakizwa kuti inosunga then yainvestigator, izvozvo ndo chokwadi. Ende tikuona kuti vangarivhume iko zvino reason yavari kugarira muchizarira kana kuti vasina kupuwa bail inyaya yekunzi kuri kunzi pane mapurisa anofanira kuva achitorwa mastatements panyaya iyi. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinofanirwa zvisingaitiki zvekuti mapurisa iwo akasunga vanhu anonzi akuda kutorwa futi mastatements ariwo mawitness. Saka zvichireva kuti nyaya iyi papastori nanyaya iyi nyaya yakatozogadzirwa vangarivhume vatosungwa kudhara.
Dr Mavhaza, tipete chirongwa. Pane matanho angatorwa here uye mhinduro kune zvataurwa navamasiye?
Vamasiye vataura zvisirizvo. Mupurisa anogona kunge ariye mufakazi nekuti ndiye anenge aona mhosva ichiparwa, saka hakuna chakaipa ipapo. Asi vangarivhume vane kodzero yekukwira matare ekumusoro sehigh court kana court of appeal, saka that can be done without a problem.